This message, Hear Ye Him, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, March 17, 1957, at the Lake County Fairgrounds in Lakeport, California, USA. Maridzo ii, munzwei, ni hama William Marion Branham, yakaparidzwa svondo manheru, kurume 17, 1957, pa Lake County Fairgrounds, Lakeport, California, USA.
What happened? I just wonder. A long time ago, it was not wrong for a woman to put on a garment that pertains to a man. The Bible said it's an abomination in the sight of God.
Chii chakaitika? Ndinongo shamisika. Kare kare, zvakange zvisina kunaka kuti mudzimai apfeke nguo yemunhurume. Iro je Bhaibheri rinoti chinyangadzo pamberi paMwari.
Dear Methodist, I want to fire one at you. When John Smith preached his last sermon, a sharp one, 4 hours, so old they packed him to the platform.
Imi maMethodist, ndinoda kuregedzera bara rimwe kwamuri. Pakaparidza John Smith maridzo yake yekupedzisira yaiva pfupi yemaawa mana. Akwegura zvekuti vaitomutakura kuenda kupuratifomu.
And he said, oh, I don't know what's going to happen. Even the daughters of the Methodist Church are wearing rings on their fingers.
Uye akati, oh, handizivi zvichaitika. Kunyangwe vanasikana vechechi yeMethodist vari kupfeka mhete paminwe yavo.
What about now with a bathing suit on stretched out on a beach before a bunch of men? That's you Methodist.
Ko, iko zvino vakapfeka nhumbi dzekutuhwinisa vakazvambarara kunze uko pamahombe kombe egungwa vari pamberi pechikwata chevarume. Ndimi imi maMethodist.
All right, you Baptists. A little prayer one time now and then, and John Smith, the founder of the Baptist Church, prayed until his eyes would swell shut and his wife would have to lead him to the table of a morning to feed him his breakfast. Shame on you, Baptist.
Zvakanak, imi ma Baptist, kamuna matoka dik, panone apo. Zino John Smith, muvambi. Wechechi Baptist, akanamata kusvikira maziso ake, avhara nekuzvimba. Zvino mudzimai wake, aitozomutungamirira kutafura ari mangwanani, kuti agomupa kudya kwake kwemangwanani. Munonyadzisa imi maBaptist.
And you Methodists that don't believe in divine healing. When John Smith stood by the shrine not long ago, one day he was riding his horse and it fell and broke its leg.
Nemiyo maMethodist asingatendi mukupodza kwaMwari. Apo John Smith ndakamira pachivakwa chakabatirirwa paguva rake kusirikari. Rimwe zuva aive akatasva biza rake. Zvino rakadonha rikatyoka gumbo raro.
And he got off the horse and he took a bottle of oil from his pocket and anointed the horse and rode away on it.
Zvino akaburuka kubva pabhiza ndokutora bhodhoro remafuta kubva muhomwe yake akazodza bhiza ndokuritasva achienda.
You preach that in the Methodist church they'll throw you out the door. Oh, you did run well. What hindered you?
Zviparidze izvozvo muchechi yeMethodist vanokukandira kunze nepamusuo. Oh, makambomhanya zvakanaka.
Standing not long ago to a great Presbyterian man who was sitting by my side in some cult in California. He said, what do you think of that? He didn't know me. I said, that's all right.
Ndakamira, kasirikari, nemurume mukuru wePresbyterian, akanga akamira parutivi rwangu. Mune rimwe boka rinotenda zvakatsauka kuCalifornia. Akati, munofungei pamusoro pazvo? Aisandiziva. Ndakati, zvakanaka.
He said, you know, one time the Presbyterian Church was the predominant church on the West Coast.
Akati, munoziva, imwe nguva church ye Presbyterian, ndiyo yaiva church, yakataka shera kumahombe kombe, ekumadokero.
He said, but then in come the Christian Science, and just tore it to pieces. And now here comes this man tearing the Christian Science to pieces.
Akati, asi zvino, kuno kwakazouya the Christian Science, vakaibvarura kuita zvidimbu. Uye zvino, hezvino, kwakazouya murume uyu, ari kuvharura Christian Science kuita zvidimbu.
I said then, if you would have given the children the bread of life, they wouldn't have went after such stuff as that. But hungry children will eat from a garbage can.
Zvino ndakati, saka, dai makange makapa vana chingwa chehupenyu, vangadai vasina kuendera zvinhu izvozvo zvakadaro. Asi vana vane nzara, vanodya kubva mubhini remarara.
The world's hungry today for the word of the living God. Oh, you people, what you need, you pastors, is feed your sheep. It's right with the word of the living God.
Nyika ine nzara nhasi yeshoko raMwari anorarama. Oh, imi vanhu, chamunoda, imi vafudzi, kupa makwai enyu chikafu, ndizvozvo neshoko raMwari anorarama.
Then he kept bringing word, oh, how your children does this, how he must feel. Imagine you being a teacher and have to go to the very your maker and report on his own child, the discipline.
Zino, akaramba achiunza shoko. Oh, vana venyu, vanoita izvi. Anonzwa sei, imbofungidzira iwe uri mudzidzisi. Zino, uchifanira kuenda kune wacho. Musiki wako, uye, unoreva mashoko pamusoro, pemwana wavo, womene, pamusoro, pemazvibatiro.
But now what if the child was a good child? What if the child was just about the father's business? Then how gracious the tutor was.
Asi, zvino, ko kana mwana wacho, ari mwana akanaka. Ko kana mwana wacho, aingori pabasa rababa vake. Zvino mudzidzisi, aizova nenyasha, zvakadini.
He come and say, oh, kind sir, your child is just a chip off the old block. He's just like you. He's just about your business. Oh, you'll never find a better businessman for your kingdom here than that child.
Aizouya oti, oh, changamire vanemutsa. Mwana wenyu, ari angori chimedu chakava pane chikuru chacho. Akangoita semi. Anenge, angori pabasa renyu. Oh, hamuzombofe makawana muzvina bizimu ari nani kuitira humambo hwenyu pano angapfuura mwana iyeye.
How the father must sweat out. Oh, that's my boy. Oh, yes, he's my son.
Baba, vanodada sei. Oh, mwanakomana wangu iyeye. Oh, hongu, mwanakomana wangu.
How that the Holy Spirit standing in the presence of God and says, this man, he is a real son. He's about your business.
Zvokuti mweya mutsvene wakamira muhupo hwaMwari unoti murume uyu mwanakomana chaiye anoita basa renyu.
How do we say we about his business? This is his program. Preach the word.
Ko tinotaura sei kuti tiri kuita basa ravo? Uhu ndiwo hurongwa hwavo. Paridza shoko.
I'll be lifted up, I'll draw a man to me. How that he must feel great and feel happy.
Ndichinge ndasimudzirwa, ndichakwevera vanhu vose kwandiri. Zvokuti vanonzwa zvakanaka sei, uye nokunzwa mufaro.
Then you know what happened? If that son never did behave itself, it never was no more than just an outcast boy.
Zvino munoziva zvaizoitika. Kana mwanakomana iyeye aisazvibata zvine hunhu. aingozosara angori mukomana murambiwa.
That's right. Now, you know I'm still a little bit of Calvinist, but I believe if you're born a child of God, you could be a disobedient child, and you'll lose all your reward.
Ndizvo zvachaizvo. Zvino, munoziva, ndichiri muCalvinist zvishoma. Asi ndinotenda kuti kana wakaberekwa uri mwana waMwari, unogona kuva mwana asingateereri. Zvino, unorasikirwa nemubayiro wako wose.
And you'll never be no more than just an ordinary Baptist, Pentecostal, Nazarene, or whatever you are. But if you'll be up and doing, if you'll be obedient and a real child.
We, unenge usina kusiana, nikungoba omu Baptisti zvake, mu Pentecost, mu Nazarene, kana chero zvauri. Asi, kana uri kunyatsoita basa. Kana ukateerera nekuva mwana chaiye.
Now the Lutheran, when you first found out the just shall live by faith, you made a doctrine out of it. That's right.
Zvino maLutherani, pamakaona kutanga kuti vakarurama vachararama nekutenda, makaita dzidziso kubva pazviri. Ndizvo zvichaizvo.
And you Methodists, as soon as John Wesley come along, the pillar of fire as it moved, they built under it.
Nemi maMethodist, pakangouya John Wesley, shongwe yemoto, payaifamba, vakavakira pasi payo.
And when John Wesley came along, you discovered the new birth, or what they call sanctification, the second definite work of grace. That was all right, so was justification right.
Zvino John Wesley paakauya, makazowana zvekuberekwa patsva, kana, zvavanoti, kucheneswa, chinhano chaicho chechipiri, chebasa renyasha. Zvaive zvakanaka. Naizvozvo kururamiswa. Kwaive kwakanaka.
But as soon as you found out sanctification, you draw a little line. Or your leaders did after the death of Wesley. And Asbury and so forth.
Asi. Muchangoziva kucheneswa. Makatara kamutsetse kadiki. Kana kuti. Vatungamiri venyu. Vakadaro mushure merufu rwa Wesley. Na Asbury. Nevamwe vakadaro.
And then you made a doctrine out of it. And you draw a borderline. God just moved the pillar far right out.
Zadaro, makava maita dzidziso kubva makuri. Uye, mukatara muganhu. Mwari vakabva. Vangobudisa kunze, shongwe yemoto.
The Pentecostal founded. The restoration of the gifts. They began to speak in tongues. You made a doctrine out of it. And you put your period down.
Ve Pentecost. Vakazviwana kudzoreredzwa kwezvipo vakatanga kutaura nendimi makaita dzidziso kubva mazviri mukabva maisa chimiso chenyu pasi.
Now the Holy Spirit's moving right on off and leaving you. That's right.
Zvino mweya mutsvene uri kufambira mberi uchibva uye uchikusiyai. Ndizvozvo chaizvo.
Oh brother, when you isolate yourself from the rest of the believers, God will move away. You've got to love one another.
Oh, hama. Kana ukazvipasanura kubva pane vamwe vatendi vose Mwari vanozobva vaenda. Munofanira kudanana.
This will all men know that you are my disciples when you have love one for the other.
Izvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo mumwe kune mumwe.
When the Methodist and the Baptist and the Lutheran and the Pentecostal can stand arm in arm and march forward, you'll see one of the mightiest outpourings of the Spirit of God that you ever seen.
Kana mu Methodist, nemu Baptist, nemu Lutheran, nemu Pentecost, vakagona kumira vakabatana maoko, vachifambira mberi, muchaona kumwe kudururwa, kukurusa kwemweya waMwari, kwa mati makamboona.
The devil don't care as long as we're shooting at one another. Oh, go ahead, you just fight, kill yourselves. But let us unite in one big front. Watch what happens then. Watch what goes on.
Diabori, hana basa na zokana, tichipfurana mumwe nemumwe. Oh, endirirai mberi, rambai muchirwisana, ziurayei pachenyu. Asi, ngatibatanei kuita boka guru, rimwe remasoja. Tarisai zvinozoitika zvino. Tarisai zvinozoitika.
Now, if this boy was a correct boy, and he was obedient, and he was industrious, and he liked to do the things the father had left for him to do, then the tutor come and said, oh, he's a great boy.
Zvino, kana mukomana uyu aiva mukomana kwaye, uye achiteerera, uye achishanda nesimba, uye achifarira kuita, zvinhu izvo baba, vakamusiyira kuti aite, zvino mudzidzisi aiuya achiti, oh, mukomana akanaka zvikuru.
Then on a certain day, when the boy became of age, which the church ought to have been a long time ago,
zvino, nemumwe musi, apo mukomana abvazera, zvaifanira kuva, zvakaita chechi kare kare.
This boy was brought out into a public place and had a robe placed on him, a beautiful robe, and all the round about was called in.
Mukomana uyu, aiunzwa panzvimbo yeruzhinji, uye ova nenguo inopfekedzwa paari, nguo yakanaka kwazvo. Zvino nevose vemunharaunda vaidanwa.
Now listen closely in closing. And all the people was gathered in at the front of the gate usually taking place.
Zvino, nyatsoteererai mukuvhara. Zvino vanhu vose vaiungana pamberi pesuo. Kazhinji kacho, ndipo pazvaiitikira.
He went up to the front of the gate of the city, and there he set his boy up on a high place, and he put him on a robe.
Aizoenda pamberi pesuo reguta. Zvino ipapo, ogadzika mukomana wake panzvimbo yakakwirira. Zvino, omupfekedza nguo.
And you preachers here, I'm talking of the placing of a son, you know, in the Bible.
Zvino imi vaparidzi pano, ndiri kutaura pamusoro pekugadzwa kwemwana komana. Munoziva muBhaibheri.
Now, in Galatians, or Ephesians 1:5, for God has predestinated us unto the adoption or the placing of sons by Jesus Christ.
Zvino, muna vaGaratia kana, vaEfeso 1:5. Nekuti Mwari vakatitemera kusvika pakugadzwa kana kuiswa panzvimbo kwevana komana kuburikidza naJesu Kristu.
Now, he was a son to begin with, but now he's so obedient. Let him be whatever denomination, that has nothing to do with it. It's obedience to the word, obedience to God.
Zvino, aiva mwana komana pakutanga, asi zvino, ava kuteerera kwazvo. Angave ari wesangano ripi zvaro, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Kuteerera kushoko, kuteerera kuna Mwari.
And then he was placed on this high seat, and there was a great celebration, and the father adopted his own son that had been in his family all these years, had adopted him into his family.
Zvadaro, aizoiswa pachigaro chino chakakwirira. Zvino, paizova nekupemberera kukuru. Zvino baba, vaigadza mwanakomana wavo, akanga ari mumhuri yavo makore ose aya. Vakamugadza mumhuri yavo.
In other words, he had placed him, given him his position in the family. And then after that, the boy's name was just as good on a check as his daddy's was, for he was positionally placed.
Nemamwe mashoko, vakanga vamuisa panzvimbo, ndokumupa chinzvimbo chake mumhuri. Uye mushure maizvozvo, zita remukomana wacho raiva rakangofanana pacheki sezvirira baba vake, nekuti akanga aiswa panzvimbo.
Now, my Pentecostal brethren, Baptist, Methodist, and Presbyterian, whatever you are, do you see where we're short today?
Zvino, hama dzangu, maPentecost, Baptist, Methodist, nePresbyterian, chero zvamuri, muri kuone here patiri kukundikira nhasi.
Do you see, we're fussing so much about our denomination, about our prestige, and about our societies. God can't do nothing with us. We're children.
Muri kuona here, tiri kukakavadzana, zvakanyanya pamusoro pesangano redu, pamusoro pechiremerera chedu, nemasociety edu. Mwari, havana chavanokwanisa kuita nesu, tiri vana.
But oh, may the day hasten when we can be set out before the public and robed in the power of his righteousness.
Asi, oh, dai zuva iroro, rakurumidza kusvika. Apo, patinozogona kunge, takaiswa pamberi peruzhinji, uye takapfekedzwa nguo yesimba rekururama kwavo.
That our words, our prayers will heal the sick, and our preaching will save the lost, and the great signs and wonders of the Bible will be restored back to the church again.
Kuitira kuti, mashoko edu, minamato yedu, zvizoponza varwere, uye kuparidza kwedu, kuzoponesa vakarasika, nezviratidzo, nezvishamiso zvikuru zvemubhaibheri, zvichazodzoreredzwa kuchechi zvakare.
When we break down our little petty juvenile differences, that's when God will do this.
Patinoputsira pasi kusawirirana kwedu kudiki, kusina basa kwehuvana, ndipo apo Mwari vanozviita izvi.
Notice, he was positionally placed, and then he became a full-fledged son. Then his name was good.
Tarisai, akaiswa panzvimbo, uye, nokubva ava mwanakomana, akasimbiswa zvizere, zvino zita rake rainge ranaka.
Then that's the way with the church. If we could get away from our little differences and come to Christ and forget about the outside world or forget about our denominations and so forth.
Zvino, ndiyo nzira iri church, kana tikabva pakusawirirana kwedu kudiki, touya kuna Kristu, uye tokanganwa nezvenyika yekunze, kana kukanganwa pamusoro pemasangano edu nezvimwe zvakadaro.
And be obedient children and be about the Father's business to get souls saved and to do the things of God.
Tobva tava vana vanoteerera, tichiita basa rababa rekuita kuti mweya iponeswe nekuita zvinhu zvaMwari.
After a while, God will set us to one side and he'll anoint us with the Holy Ghost. And then we're positionally placed in his kingdom.
Mushure mechinguva, Mwari vanotiisa kune rimwe divi, uye vanotizodza nemweya mutsvene, uye zvadaro tinobva taiswa panzvimbo muhumambo hwavo.
Some has the gifts of wisdom, some has knowledge, some has gifts of tongues, some preaches the gospel, some are prophets, and other gifts.
Vamwe, vane zvipo zvehuchenjeri. Vamwe, vane zivo. Vamwe, vane zvipo zvendimi. Vamwe, vanoparidza vhangeri. Vamwe, vaprofita nezvimwewo zvipo.
But now God is moving the gifts in the church. I might as well say it, it's on my heart. See?
Asi, zvino, Mwari vari kufambisa zvipo zviri muchechi. Regai ndingozvitaura. Zviri pamoyo pangu. Maona.
I don't want to hurt you, brother. I don't want to hurt you, sister. But the Pentecostal church and you full gospel people, these gifts, you don't know how to control them.
Handidi kukurwadzisai, hama. Handidi kukurwadzisai, hanzvadzi. Asi, church ye Pentecost, nemi vanhu ve full gospel, mune zvipo izvi. Hamuzivi kuzvichengetedza zviri mugwara.
Their gifts are all right, but you're going wild with them. Put them in their place.
Izvo zvipo, zvakanaka. Asi, mave kupengereka nazvo. Zviisei munzvimbo yazvo.
The first gift is wisdom. What's good to go to do you to have knowledge if you don't know have wisdom to know how to control your knowledge?
Tarisai, chipo chekutanga, ndiwo huchenjeri. Ko, zvichakubatsira chi kuva nezivo kana usingazivi? Kuva neuchenjeri wekuziva kuisa zivo yenyu mugwara.
What good does it do you to speak with tongues if you don't have wisdom to know when, how, and to place it right? See what I mean?
Ko, zvinokubatsira chi kutaura nendimi kana usina uchenjeri hwekuziva kuti rini, sei, uye nepekudziisa pakafanira? Munoona zvandiri kureva?
What good does it do to preach divine healing when it just goes to pieces?
Zvinobatsirei kuparidza kupodza kwaMwari kana zviri kungoparara kuita zvimedu zvimedu?
You don't know what? I've said I've met two classes of people in my life. And that is the fundamental and the Pentecostal.
Hamuzivi kuti. Ndakamboti. Ndakasangana nemhando mbiri dzevanhu muupenyu hwangu. Ndivo avo. Vanotenda zvepamavambo. Nemapentecost.
The fundamental positionally knows what they are. But they haven't got any faith. The word's never took root yet. It's never come to life. But positionally, they know where they are.
Boka revanotenda zvepamavambo. Pari panzvimbo. Vanoziva kuti ndivanani asi havana kutenda shoko harina kubvira rakadzika midzi harina kusvika paupenyu asi zvekuva panzvimbo yavo vanoziva pavari.
The Pentecostals got the faith but they don't know who they are.
MaPentecost vane kutenda asi havazivi kuti ndivanani.
It's just like a man's got money in a bank, don't know how to write a check, and the other can write a check and ain't got no money in the bank. If you could ever get those together.
Zvakaita semurume ane mari mubhanga asingazivi kuti anonyora sei check. Zvino mumwe wacho anogona kunyora check asi asina mari mubhanga kana waigona kuvaisa pamwe chete.
Oh God, give us either a spiritual fundamental church or a fundamental Pentecostal church.
Oh Mwari, tipewo church yemweya inotenda zvepamavambo kana kuti church yePentecost inotenda zvepamavambo.
You've got lots of faith but you just don't know how to place it. It just runs wild. That way it brings more reproach than it does good.
Mune kutenda kuzhinji asi musingazive kuti munokuisa sei. Kunongoenda kuchiita zvekupengereka. Nenzira iyoyo zvinounza kushorwa kupfuurira zvazvinganakira.
Place it in the Bible. This is the blueprint. Not what people want, but what God wants.
Zviisei muBhaibheri. Iri ndiro gwara rokutevedzera. Kwete zvinoda vanhu, asi zvinodiwa naMwari.
Line up with this program. That's what's the difference. That's why we're not going on the way we should be, friends.
Mirai, makatwasuka neurongwa hwake. Ndiwo musiyano. Ndokusaka tisiri kuenda mberi nenzira yatinofanira kunge tiri shamwari.
Now, while they were standing there, notice that when in the presence of God, now in the Old Testament, God never did ask man to do anything unless he would do it himself.
Zvino, vachakamira ipapo, cherechedzai kuti apo. Vari muhupo hwaMwari. Zvino mutestamende yakare. Mwari havana kumbobvira. Vakakumbira munhu kuita chero chinhu. Kunze kwekuti ivo vazviite pachavo.
When man was sentenced to death to die, the only way God could redeem him is come down in flesh and take his place.
Munhu paakatongerwa rufu kuti afe, nzira yoga iyo Mwari yavaigona kumudzikinura nayo yaive yekudzika munyama. Uye, votora nzvimbo yake.
That's the reason I preached the way I did last night. Christ is more than a man, he's God. He had to come down and be clothed in flesh in order to taste it.
Ndicho chikonzero, ndakaparidza nenzira yandakaita usiku hwapfuura. Kristu, anopfuurira kuva munhu. Iye ndiMwari. Aifanira kuuya akapfeka nyama kuti aravire chivi.
He couldn't send another individual. He wouldn't be just in doing so. He had to come himself.
Aisa kwanisa kutumira mumwe munhu. Aisa zove akarurama. Nekuita izvozvo. Aitofanira kuuya pachake.
And he overshadowed the virgin and created a blood cell that brought forth the Son and God dwelt in the Son tabernacle here on earth.
Zvino, akafukidzira mhandara. Nekusika chizenga cheropa. Chakaunza mwanakomana wacho. Zvino Mwari, vakagara mumwanakomana. Vari mumutumbi, pano panyika.
He was Emmanuel, not a prophet. But God with us. God was in Christ reconciling the world to himself.
Vakange vari Emmanuel, kwete muprofita. Asi, Mwari, vanesu. Mwari, vaiva muna Kristu vachiyananisa nyika kwavari.
It's the only way he could taste sin and death was to be made mortal like man.
Ndiyo nzira yoga, yavai gona kuravira chivi nerufu, kwa eva kuitwa uyo anofase munu.
The kinsman redeemer of Ruth that I've preached on so much across the nation, as you probably read the sermons. Oh, he had to be a kinsman to be a redeemer.
Mudzikinuriwe hama warute. Izo, sandaka pari zapa msoro pazu, saka nyanya munyika mose, sekuverenga. Sichida, kwa makaita maridzo dzacho. Oh, aito fanira kuva hama ye pejgu, kuti ave mudzikinuri.
And the only way that God could ever be a redeemer, he had become kinfolks to us, and he become flesh and dwelt among us.
Zino, nzira yoga iyo mwari, vaizogona kuva mudzikinuri. Vaito fanira kuva hama ye pejgu kwa tiri. Zino, vaka wanyama, vaka garapagati pedu.
He's our kinfolks. He was a flesh man like I am, like you are. But God dwelt in him to suffer and feel and taste his and five senses like we are. He become a redeemer.
Ndiye hama yedu ye pejgu. Aiva munu we nyama. Sezo ndakaita. Sezo amuri. Asimwari, vaigara, maari. Kuti, vatambudzike, uyene kunzwa, nekuravira, vachishandisa pfungwa shanu, sezvatiri, vakava mudzikinuri.
Then when he was standing there on Mount Transfiguration, God was showing to the world what he had asked man to do back there under the adoption or placing of sons.
Uye zvakare, paakanga akamira ipapo pagomo rekushandurwa, Mwari vairatidza kunyika, zvavaka kumbira, munhu kuti aite kumashure uko, ari pasi pekugadzwa kana kuiswa kwevanakomana panzvimbo.
Peter got all excited. Usually men do when they're in the presence of supernatural.
Petro akafarisa zvikuru, kazhinji vanhu vanodaro kana vari muhupo wechemweya.
Usually they can control themselves because they're creatures of the earth, and yet they're creatures of heaven too, but that foretaste just runs them wild.
Kazhinji havakwanisi kuzvidzora nekuti ivo zvisikwa zvepanyika, asi zvakadaro ivo zvisikwa zvedenga zvekare. Asi kufanoravira ikoko kunovaita kuti vapengereke.
That's what's happened to the Pentecostal church. See, that foretaste, you don't know how to control yourself, you get all out of reason.
Ndizvo zvakaitika kuchechi yePentecost. Maona, kufanoravira ikoko hauzivi kuti unozvidzora sei. Munobuda mumafungiro kwao.
You don't know how to place those gifts of tongues, those interpretations. While a preacher speaking, sometimes you raise your hand and speak right while a preacher speaking. That's contrary to the Bible.
Hamuzive maisirwo panzvimbo ezvipo izvozvo zvendimi nedudziro dzacho. Muparidzi achiri kutaura dzimwe nguva vanongosimuka ipapo vachitaura ipapo muparidzi achiri kutaura. Zvinopesana neBhaibheri.
And you say, oh, God gave a message to this. It's fresher than the Bible. No, it's not.
Zvino, munoti, oh, Mwari, vapa shoko, reizvi. Zvitsva pane Bhaibheri. Kwete hazvisi.
That your words have failed and everything else have failed, but the Bible said, if there be any spiritual or prophet among you, let him acknowledge of what I write is the commandments of God.
Izvo mashoko ako anokundika uye zvinhu zvose zvinokundika, asi Bhaibheri rakati kana paine munhu wemweya kana muprofita pakati penyu ngabvume kuti zvandinonyora mirayiro yaMwari.
And if an angel from heaven would preach any other gospel than that which has been preached, let him be accursed. You see what I mean?
Uye kunyangwe ngirozi inobva kudenga ikaparidza chero rimwe vhangeri risiri iro rakaparidzwa, ngaive yakatukwa. Munoona zvandiri kureva?
So if you try to shake hands with people to get them into the kingdom of God, you're wrong. They're born in the kingdom of God by the Holy Ghost.
Saka, kana ukaedza kukwazisana maoko nevanhu kuti uvapinze muhumambo hwaMwari, unenge uchikanganisa. Vanoberekwa muhumambo hwaMwari nemweya mutsvene.
They're not baptized face forward, backward, sprinkled, poured in one name or the other. They are born of the Spirit of God into the kingdom of God.
Ava babatidzwe, chiso, chirimberi, nemanhede, vachisaswa, vachidirwa, mune rimwe zita kana rimwewo vanoberekwa nemweya waMwari muhumambo waMwari.
Peter was excited. He said, Lord, let's build three tabernacles. We'll build one for Moses, and all wants to keep the law. Moses represented the law.
Petro akava nemufaro mukurusa akati, Ishe ngati vakei matumba matatu. Tichavaka rimwe raMoses. Ni vose vanoda kuchengeta murayiro. Moses aimiririra murayiro.
All that wants to keep the law, the commandments, and don't eat meat and so forth, let them do that. And we'll build one for Elijah and we'll build one for you.
Vose vanoda kuchengeta mirayiro, mitemo, uye vasingadyi nyama nezvakadaro. Vasiyei vachizviita. Zvino tovaka rimwe raEria uye tovaka rimwe renyu.
Now Moses represented the law, all the laws. And no man can be saved by the law. The law wasn't a savior. The law was a schoolmaster.
Zino, Moses, aimiririra murayiro. Mirayiro yose. Zino, hakuna munhu anoponeswa nemurayiro. Murayiro, wakanga usiri muponesi. Murayiro, waiva semudzidzisi wechikoro.
The law was a punishment. The law magnified sin. And otherwise, the law was a jailhouse. That the Spirit put you in the jailhouse.
Murayiro, waiva murango wacho. Murayiro, waikudziridza chivi. Neimwe nzira. Murayiro, waiva tirongo. Umo mweya. Wakakuisa mutirongo.
But it couldn't redeem. It had nothing in it to redeem by. Jesus was a redeemer.
Asi, hawaisa gona kudzikinura. Wakanga usina chirima uri chinodzikinura. Jesu aiva mudzikinuri.
Now Moses represented the law. By the law no flesh is saved. That's the reason he brought the three witnesses from heaven.
Zino, Moses aimiririra murayiro. Ni murayiro hapana nyama inoponeswa. Ndicho chikonzero akaunza zvapupu zvitatu kubva kudenga.
Now Elijah represented the justice of God. And my brother, would you dare to say that you require justice from God?
Zino, Eria, aimiririra mutongo waMwari. Zino, hama yangu, unganyatsotaura here, wakashinga kuti iwe ungada mutongo kubva kuna Mwari.
When you're born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And you want justice?
Iwe, wakazvarwa muchivi, ukaumbwa mukusarurama, wakauya panyika, uchireva nhema, what? Unoda mutongo?
God said the day you eat thereof, that day you die, that settles it. God, justice, you're gone.
Mwari vakati, zuva raunoudya, zuva iroro, uchafa, zvatopera. Wawana mtongo, waparara.
In law, law only brings it before you. Said, here you're under arrest. You sinned. You transgressed. And your prison is open for you. Hell itself, go into it. That's what the law said.
Uye, murayiro. Murayiro, unozviunza pamberi pako. What? Pano, wasungwa, wakaita chivi, wakadarika. Uye, tirongo, rako, raka vurikira iwe, kehena pacharo, pinda mariri, ndizo zairewa ne murayiro.
And the justice didn't even require a law. The word had already been spoke. That's all. God has to keep his word.
Zvino mutongo wakarurama. Wakanga usingadi murayiro. Shoko, rakanga ratotaurwa. Ndizvo zvega Mwari vanofanira kuchengeta shoko ravo.
Look at Elijah, God's, he was God's line of justice. He's sitting up on a hill and he said, if I be a man of God, when that captain of 50 comes to let fire come from heaven. Went away, went to 50.
Tarisai Eria, waMwari. Akanga ari nzira yekutonga kwaMwari. aive akagara pamusoro pechikomo akati kana ndiri munhu waMwari apo pakauya mukuru uya weboka remauto makumi mashanu akati regai moto uye kubva kudenga ipapo ndopakaperera vane makumi mashanu.
Well, the king said perhaps lightning struck them. Oh, I don't believe in the days of miracles, so maybe it was lightning or something struck them. It was just accidental. I'll send another 50.
Saka, mambo vakati. Pamwe meni yavarova. Oh, handitende mumazuva eminana. Saka, pamwe, yaiva meni, kana chimwewo chinhu chakavarova. Yanga iri tsaona, yangoitika. Ndichatumira vamwe makumi mashanu.
That stern old prophet of justice stood up there and said, if I be a man of God, let fire come from heaven.
Muprofita uya mutana, akasunga chiso. We mutongo, wakarurama, akamirapo akati. Kana ndiri munhu waMwari, motonga uuruke kubva kudenga.
And down come the fire and consumed another 50. It wasn't an accident then. Why? He was a lion of God's justice.
Zvino, moto wakaburuka, ukapisa vamwe makumi mashanu. Yakanga isiri tsaona ipapo. Sei, aiva nzira yekutonga kwakarurama kwaMwari.
Dare any of you to try to stand the justice of God? Dare any of you to try to go to heaven by the law? Look where we're standing.
Pasambovira, pakaita chero. Mumwe wenyu angaedza kumira pamutongo waMwari. Pasambovira pakaita chero, mumwe wenyu angaedza kuenda kudenga nemurayiro. Tarisai patakamira.
Peter said, let's build 3 tabernacles. Look at the darkness. We are doomed from the beginning.
Petro akati, ngati vakei matumba matatu. Tarisai rima racho. Takatoparara. Kuva kumavambo.
God's justice requires recompense. Recompense requires the reward. The reward is death. Law magnifies it and throws us under arrest and puts us in the prison. What a dark picture for the human race.
Mutongo waMwari, unoda mubhadharo. Mubhadharo, unoda mubayiro. Mubayiro wacho, rufu. Murayiro, unozvikudza uye unotikandira pasi. Peko sungwa, wava watiisa mutirongo. Chimiro chakashiba kwazvo. Cheruzi rwevanhu.
But oh, my dear, poor, decrepit friend. Turn your head this way.
Asi, oh, shamari yangu, inodikanwa. Inonzwisa urombo. Yakapera basa. Tende usa msoro, kuno uku.
There stood Jesus. Jesus magnified like the sun back there under the Old Testament.
Hapo Jesu amire. Jesu akakudziridzwa semwana komana kumashure uko pasi pe testamente yakare.
He was glorified potentially. Oh, his garments shine like the sun. And a voice from heaven said, this is my beloved son. Hear ye him.
Akabwinyiswa. Tingangoti. Oh, hanzu dzake dzakapenya sezuva. Uye izwi rakabva kudenga rakati. Uyu, mwanakomana wangu anodikanwa. Munzwei.
So all of our denominations, all of our upsets, all of our differences doesn't mean a thing. Jesus represented God's love.
Saka masangano edu ose, kukanganisika kwedu kose, kupesana kwedu kose, hakureveka na chinu. Jesu, aimiririra rudo rwaMwari.
God so loved the world, he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should never perish, but have an eternal life.
Mwari vakadanyika, kwazo, vakapa mwanakomana wavo, akabere kwa ari oga. Kuti ani nani anotenda maari? Hazo parari. Asi anowana upenyu usinga peri.
So it doesn't lay in the justice. It doesn't lay in the law or what you've done. It's in the mercy and love of God that Christ came to the earth and taken your place.
Saka, hazviwanikwi mukutonga, hazviwanikwi mumurayiro kana zvawakaita. Zviri mutsitsi nerudo rwaMwari kuti Kristu akauya panyika akatora nzvimbo yako.
God himself said, now look, I'm going to declare this before heaven. No man can be saved by the law. It's done. I'll declare that on the earth. No man can be saved by the law. No man can be saved by justice. But this is my beloved son.
Mwari pachavo vakati, zvino tarisai, ndiri kuzivisa izvi pamberi pedenga. Hakuna munhu anogona kuponeswa nemurayiro. Zvatopera. Ndichazivisa izvozvo panyika kuti hakuna munhu anogona kuponeswa nemurayiro. Hakuna munhu anogona kuponeswa nemutongo wakarurama. Asi uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa.
No man can be saved belonging to the Baptist church. No man can be saved belonging to the Methodist church. No man can be saved belonging to the Pentecostal church.
Hakuna munhu angaponeswa nekuva nhengo yechurch yeBaptist. Hakuna munhu anogona kuponeswa nekuva nhengo yechurch yeMethodist. Hakuna munhu anogona kuponeswa nekuva nhengo yechurch yePentecost.
But this is my beloved son, in whom I am pleased to dwell in. Hear ye him.
Asi uyu, mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kugara maari, munzwei.
Why hear ye him? He's the only one can save. He's the only one can give peace. He's the only one can heal.
Ko, kumunzwirei? Ndiye oga anokwanisa kuponesa. Ndiye oga anokwanisa kuparugare. Ndiye oga anokwanisa kupodza.
The law can't heal neither with the justice required. But the Son of God can save and heal and give peace.
Murayiro, haukwanise kupodza. Haukwanise kunyangwe mutongo uchizvida. Asi mwanakomana waMwari anokwanisa kuponesa nekupodza uye nekuparugare.
For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Hear ye him.
Nekuti, akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, akaiswa maronda, nekuda kwekusarurama kwedu, kurohwa kwakatiunzira rugare rwedu, kwaiva pamusoro pake, uye nemavanga ake, takapodzwa. Munzwei.
If you're a Methodist, stay there, but hear ye him. If you're a Pentecostal, stay there, but hear ye him.
Kana uri muMethodist, gara ipapo, asi munzwei. Kana uri muPentecost, gara ipapo, asi munzwei.
Whatever it is, wherever you belong, that has nothing to do with it. If you're a born again child of God and filled with the Holy Ghost and you're a Roman Catholic, hear ye him.
Chero zvazviri, chero kwaunobva, izvozvo hazvine nechekuita nazvo. Kana uri mwana waMwari akaberekwa patsva, uye wakazadzwa neMweya Mutsvene, uye uri muRoma Katorike, munzwei.
God will take care of the rest of it. You just hear ye him, and God will take care of the rest.
Mwari vachagadzirisa zvimwe zvacho zvose, imi munzwei chete, uye Mwari vanozogadzirisa zvimwe zvose.
What we need today, brethren, in my final remark in closing is this. We need a challenger.
Zvatinoda nhasi, hama. Mukutaura kwangu kwekupedzisira ndichivhara. Ndekwa kuti, tinoda anopikisa.
We need someone to display the love of God. We need some church, some groups of people.
Tinoda mumwe munhu anoratidza rudo rwaMwari. Tinoda imwe church. Mamwe mapoka evanhu.
This valley here needs a group of people. Every bit of the world needs a group of people to display that real loyalty that God has overshadowed you by the Holy Ghost and give you love.
Mupata uyu pano unoda boka revanhu. Chikamu chose chepasi rose chinoda boka revanhu kuratidza kuvimbika kwemazviro kwazvo kwamakafukidzirwa nako naMwari kuburikidza neMweya Mutsvene. Uye ndokukupai rudo apo.